Vechidiki veMDCT vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamahofisi ebato ravo paHarvest House kusvika kuparamende vachiti vanoda kuti vadzamara avo vanonzi vakapambwa mumusha weGlenview muno muHarare nemusi wesvondo vasunungurwe nevakavapamba. Varatidziri ava avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana vaudza nhengo dzeparamende pavasvika padare reparamende dzanga dzipinda muparamende dzinosanganisira nhengo dzezanupf pamwe nebato ravo kuti havasi kuzoregedza kuratidzira uku kudzamara vadzamara varegedzwa nevakavapamba. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi mugabe batai mbwa dzako. Sachigaro weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vati hurumende inofanira kuburitsa vadzamara kubva muupambwa vachiti zviri pachena kuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe nevatevedzeri vavo vanoti vaemarson munangagwa navapelekezela mupoko vane chekuita nekupambwa kwavadzamara.
Chichemo chedu chikuru sevechidiki vezimbabwe ndechekuti hurumende yava mugabe inova iyo iri kutonga pazvizvino inofanira kunge ichichengetedza vanhu, inofanira kunge yakachengetedza dzamara asina kusvika pakutorwa kuGlenview kwaakatorwa. Saka isu sevechidiki tapinda mumugwagwa kuti ratidzire kutsutsumwa kwedu pakuchengetedzwa kwatakaitwa mune ino nyika pakuti munhu anotorova kwemore than 3 days sazvino asiri kuwanikwa. Vechidiki tinozviziva kuti dzamara vanhu vakamubata havasi vamwe vanhu vekure kure kunze kwevanhu vanobva muofisi yavamunangagwa navamboko navamugabe. Dzamara akarohwa paAfrica Unit Square nguva yapfupi yadarika nevava vanhu vamwe chete vehurumende. Nhasi uno atorwa kumba kwake tingazofungire vamwe vanhu here kunze kwevakambenge vachimurova ivavo because ndo vakatanga naye kumurwisa. Saka isu tiri kuchema kwavari kuti aiwa itai kuti dzamara adzoke. Isusuwo ndo yatatanga iyi nhasi yekupinda pastreet zviri peaceful tiri kuzongozorora chete kana dzamara adzoka. Tiri kuti ticharwa hondo dzamara dzamara adzoka.
Mumwe wevaratidziri ava vaJames Chidakwa vati vanhu vazhinji vave kutyira kuchengetedzeka kwavo munyika nokudare zvave kutoda kuti vanhu vatore matanho akasimba.
Ini ndinofunga kuti chinhu chihombe hombe chingadai kuti chiitike munyika munomu change of government ndo chinhu chikuru, nekuti tine crisis yepolitical leadership yemunyika munomu kuti vanoda kunge vari pachigaro nechisimba kwete kuti nezvido zvevanhu. So zvimwe zvese tingaita zvedu tikamuvha sevechidiki ticharamba tichiita setichishinga tichitaura mavhoisi edu achinzwiwa pachi ultimately chakakosha kuita ndechekuti hurumende yemunyika munomu inofanira kuchinja kuita kuti zvimwe zvinhu zvitore imwe direction.
Vanga pobva varatidziri ava paparamende vasvika panosangana migwagwa inoti Second naNelson Mandela, mapurisa anga akapakatira zvombo anga achifamba nemotokari yakavhurika kumashure abva aburuka mumotokari ndokutanga kurova varatidziri ava, zvabva zvaita kuti varatidziri ava vatange kudzosera mapurisa aya nematombo. Studio 7 yaonawo mapurisa aya achirohwa uye ave kutiza. Mumwe wemapurisa aya atsvuka hembe yose neropa, ukuwo vechidiki veMDCT vachiita rutsoka ndibereke, vachiita aziva kwake aziva kwake. Asi vachidziva varamba mashoko ekuti varatidziri ava varova mapurisa vachiti ivo ndivo vatorohwa.
Vechidiki veMDC havaiti izvozvo zvekunetsana nemapurisa, asi kuti mapurisa ndo anga achinetsana nevechidiki vachivadzivisa kunge vachiratidzira murunyararo. Zvinova izvo zvatinoita kuMDC. Munoziva our party is a peace loving party, hatiiti zvemhirizhonga. Asi mapurisa aya achingorova vechidiki murod kana muchinge manga makatarisa masvono kuti vechidiki taramba tichifamba takanyarara tichidzokera kwatataina, nekuti meseji yataachida kuti isvike kupariamendi yasvika. And ndokuzivisai kuti tinotovimba kuti izvezvi mapariamendarians vachaenda mberi nekunge vachibvunza the Home Affairs Minister wataataenda unoti tipe meseji ipapo kuti bring dzamara back.
Mapurisa anga akapakatira zvombo azoswera akakomba pamuzinda weMDCT paHarvest House achirambidza veruzhinji kupfuura nepamuzinda uyu. Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa arohwa, asi vakurudzira kuti vanhu vaite zvinhu murunyararo. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vape mapurisa mukana wokuferefeta nyaya iyi. Zvichakadai, muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko ekuti hurumende yeAmerica iri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavadzamara. America yakurudzira kuti hurumende inyatsoferefeta nyaya iyi uye kuti kodzero dzavadzamara dziri mubumbiro remutemo yenyika dzichengetedzwe. Mamwe masangano akaita seAmnesty International, Zimbabwe Peace Project pamwe neHuman Rights NGO Forum aburitsawo mashoko enyunyuto nekupambwa kwakaitwa vadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Siripasi.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.